Tiri kuchema zikuru ni kushaika kwa principal mabasa angarie principal we Bulawayo Polytechnic. Angari muno aifarira kuita education tingati mchirungu iwaze a lifelong educationist.
Sii mshidaro wa molokele.
Muno aida kuti Zimbabwe iwe na rudzidzo rwakanaka, aikochesa kudzidza zvikuru. Muno aida kushanda zvikuru nevanhu.
Makashanda nawo here ivo injinia mabasa?
Ndakashanda naye zvakanaka panguva yandandiri chairman we parliamentary portfolio committee on teacher education. Saka ndiri kufunga kuti tarasikirwa zvikuru senyika yeZimbabwe. Ngazorora murugare baba vamabasa, mabasa akaita pasi pano, mabasa akanaka. Saka ndoti ngazorora murugare.